Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi china kubvumbi 26-2018. Mirijonga inochikisa inoitika pakati penengo zezano PF kuchiredzi pamberi pesarudzo zema primaries zekutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa munyika. Magweta ozea zvinoreva mutongo wa Justice Francis Bere wavakapa nemusi wechipiri pakati pavaNelson Chamisa naMuzvare Thokozani Kupe. Nyaya yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi yosimudza musoro panguva iyo mapato ari kupinda musarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato aya musarudzo dzichaitwa munyika. Makambani nevanhuwo zvavo voita chikwereti chemutero kuzimura chemari inosvika mabhiriyoni mana nemazana maviri emamiriyoni emadhora. Izvo zvinonzi nenyanzvi, mari iyi inogona kushandiswa kwegore rese kusimudzira mabasa ehurumende. Muchirongwa cheWomen's Round Table paLive Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi kuZimbabwe International Trade Fair. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-6040, 15460 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne13630 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika mubato reMDCT. Apo dare nemusi wechipiri rakatonga kuti vaNelson Chamisa navaThokozani Kupe vese vanokwanisa kushandisa zita rekuti MDCT. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.